Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anhasi uri musi wemuvhuro zvita 23/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anovhiringidza urongwa hwemabiko ekupera kwegore anga akarongwa nemumiriri weHighfield West vaepimwe chidziva webato reMDC. Mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanokurudzira vana veZimbabwe kuti varambe vakabatana senzira yekukoshesa zuva reNational Unity Day. Veruzhinji varikuda kufamba pazoro rekisimusi negoredzva vanoti havasi kufara nekukwira kwaita mari dzekubhadhara mumabhazi panguva iyo mafuta edzimotokari asiri kuwanikwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anonzi avharisa mabiko anga akarongwa nemumiriri weHighfield West muparamende nhasi vaHepimo Chidziva webato reMDC achiti vanga vasina kupiwa mvumo nemapurisa yekuti vaunganidze vanhu. Vachidziva vanoti urongwa uhwu hwanga hwakavhurirwa munhu wese zvisinei nebato rezvematongerwo enyika uye vanga vakananganawo nekunge vachizenge vachibatsira kupa vanoshaya chikafu pamwe nezvekupfeka. Vachidziva vanoti vanga vakasvitsa shoko rekuzivisa mapurisa nezvemabiko avo uye vashamiswa kuona mapurisa achiuya achivavharisa. Studio 7 yakundikana kuwana divi remapurisa pamusoro penyaya iyi sezvo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vanga vasingakwanise kutaura nesu sezvo vanga vachityaira. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavhilasi Muhlanganya weStudio 7 navachidziva.
Nhasi ranga riri zuva redu mumusha weHighfield West wekuti tinge tichipenderera kupera kwegore tichitaura nyaya yeChristmas nevabereki vemumusha.
Imi manga mawana mvumo here kubva kumapurisa kuti muite chiitiko chenyu chanhasi?
Hongu, takanyora tikavaka akinondosha zvatakanyora kuratidza kuti vakanga vatotendera nekuti tinonotifaya chemapurisa. Ivo ndivo vanenge vaine kodzero yekuti hazviiti kana kuti hatina kubvira tawana tsamba yekuti hazviiti. Asi vatozouya netsamba yekuti hazviiti masikati. Isi takanyora tsamba yekuti tiri kunge tichiinda apa musi. Takanyora musi wa13 musi wa15 tikadzoka vanyora tsamba vachiti toda kusangana nemusi wa9 tikanonyora imwe tsamba yekugadzisa zvavanga vataura tichisenza nemapurisa. Vakati hazvanaka chiregerai kuya 19 tichakufonerai. Havana kuzofona asi vakati tsamba yamatanyora iyaya yaitwa acknowledge. Saka that means munokwanisa kuenderera mberi nezvamahamisiro zvinhu zvemumusha zvandinoita ini semember of parliament ndichiungana nevanhu vemumusha imomo. Hazvisi zvinhu zvemDC, zvinhu zvevanhu vagari kuti chero vangava wezano chero vangava anhanga achiuya pamabiko iwayo tazobata mukuru wavo anonzi Mutetwa anova officer commanding Harare South anenge ari paSouth Atlantic Police. Tichimubvunza kuti ko chii akati hamuna kuya mumeeting yemusi wa19 tikati aiwa meeting takaita dai wabvunza majuniors ako anotibedza kumeeting iyoyo takaita nawo meeting tikapedza zvaida kutopedzwa vakati acknowledge tsamba yedu yatakanyora tichigadzirisa. Saka meeting yauritaura takaita zvikanzi ha but inini ndakutonisa zvinhu zvenyu tikati wai huruzere kuti tashandisa mari kutenga zvipfuwo zvatofa munyika isina magetsi yekuti hatina kwatinoisa nyama yatinayo kuzauraya mombe nhatu panapa. Tata achida kuti vanhu vange vachidya asi hatina kwekuti todzisepi. Vanhu vanga vatotanga kubika mupunga nesadza zvese zvamiswa izvozvo.
Panga pane vanhu vangani pachiitiko chenyu uyezve mazoita sei mushure mekunge mapurisa asvika?
vanga vachangotanga kuya spanguva iyo pata pavoshika mapurisa panga pa nevanhu vanga vakuma nearly 2000 vanga vaungana muzororo senda vachimirira mabikwa saka pa uya mapurisa aitazo zvobandatanga kuita macommunication nawo vakambobva vakazonodzoka vane tsamba manje kuti muvauya vasina kunyora tsamba yekutirambidza
zvamira zvakadaro muchaita sei nechikafu nezvimwe zvamanga magadzirira vagari vemuhighfield west
zvinhu zvakatotomera kutaura kudai so takangogara hatikuziva kuti todii nekuti munyika yatiri hakuna magetsi isu tatouraya mombe madeko ane zuro tichiitira kuti tikwanise kuti tisavhiringidzwe nemagetsi tokwanisa kuti vanhu vabike nhasi vange vachifara asi iye zvinoizvi taswera tava nayo munyika yachona yakaoma kudai kusina magetsi totsvagawo hamane shamari dzinogona kunge dzatibatsira kuti tiise pamafiriji avo maybe tichengete nekuti zuva rekupemberera mahighfield west hatisi kuzorega kuriita nekuti vanhu vanofanira kufara tiri kuita izvi zvakare musi wa1 January ndopatine tichiungana zvakare tichidi tichipemberera izvi zvimwe zvakaita sana rice nechi zvazvabikwa tatongotiwo vanhu vagova negovanewo vamwewo zvimwe zvangozotorasiwawo
vanga vari mumiriri wehighfield west muparamende vahepimwe chidziva vebato remdc vari parunare kuhighfield kwakare namavhilasi muhlanganya uye westudio 7 mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaenergy mutodi vanoti vana vezimbabwe vanofanirwa kukoshesa zuva rekubatana renational unity day senzira yekukoshesa kuzvipira kwakaitwa navarobert mugabe pamwe navajoshua nkomo izvo zvakaita kuti nyika iwane runyararo rwuripo nhasi vamutodi vanoti muna 1987 vamugabe navankomo vakanzwisisa kukosha kwekubatana kwevana vezimbabwe zvisinei nekuti munhu anobva kupi izvo zvakaita kuti nyika ifambire mberi nezuro mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakacherechedza zuva iri kuburikidza nekusangana nevatungamiri vemapato anopikisa ari mupoland kupurazi kwavo kukwekwe kunyange hazvo mutungamiri webato guru rinopikisa remdc vanelson chamisa vasina kunge varipo sezvo vasiri nhengo yepoland ngatinzwei hurukuro yataita navamutodi
tinoti zuva ranhasi reunity day izuva rinokosha zvikuru kunyika yedu yezimbabwe kana tichitarisa kwatabva senyika tinoziva tose kuti takawana kutonga kuzere muna 1980 tikamboita madisturbances apo naapo akazokonzera kuti pave nekutaurirana kwevakuru venyika vatungamiriri venyika vamugabe vakabatana navangomo vakawirirana kuti aiwa nyika kuti ifambe zvakanaka haidi mhirizhonga haidi kuti vamwe vamire nepapa vanhu vamire vamwe vamire nepapa muite mazvake mazvake ndoda kuti mumire makabatana saka vakuru ava vakanzwisisa chinhu ichi muna 1987 vakabatana nyika ikafambira mberi zvakanaka kusvika vangoma vachifa vamugabe vachienderera mberi nenyika kusvikirawo zuva ravakabuda mofu saka ndo unity yatinocherechedza kunyange naiko zvino vamunangagwa ndovapo ndovamutungamiriri wedu vanokoshesa zvakare unity iyoyo zimbabwe is a unitary state zvinoreva kuti kubva zambezi kusvika limpopo kubva plumtree kusvika kwamutare tiri chinhu chimwe chete
munoonawo gore ra2020 ratiri kupinda iri rakamira sei munyaya dzekubatana kwevana vezimbabwe
taakubuda mugore ra2019 tichienda gore ra2020 tinoda kubatana senyika vamunangagwa vakatoita Poland political actors dialogue yabatanidza vose vemapato anopikisa inosanganisira kuti purezidendi vataure navo vanhu ivavo vachinzwawo zvichimo zvavo vachinzwawo maonero avo kuti nyika ingafambiswe sei ndokubatana ka saka ndopatiri kuti ipapo ndopane zhinji redu rokubatana ratiinaro pari zvino tiri kungotora ipapo pakasiyiwa navangoma navamugabe saka tiri kuda kubatana avo vanoramba kubatana nevamwe ndozvigananda ka nekuti nyika yedu kuti iende mberi inoda kubatana saka hatidi vanhu vanoti vamwe kana vachiti ngatibatanei ivoti aiwa ndoda kurumuka ndimire ndoga ivo vanhu vakaipa hativadi saka tinovakurudzira zvedu kuti pindai pane vamwe tiwirirane senyika tienderere mberi senyika hakuna zveimwe nyika yatichazoti ndeyedu kunze kweino yatakapuwa namusiti saka ndo nyika yedu yatinofanira kubata nemazvo tichiwirirana toita kuti ikonomi yedu 2020 iunze upfumi muno munyika munge makagadzikana hatichada zvemhirizhonga
Asi honorable mutadi kune vamwe vanoti nyaya yekubatana iyi inongozouya musi wa 22 kana wasvika zvakapfuura zuva iro rakapfuura vana vezimbabwe vokanganwa nyaya dzekubatana nekuti munyika mune makutaurwa nyaya dzekupesana nezvematongerwo enyika munoti
ndokurasika kwatiri kutaura ikoko kuti kune mapolitiki mamwe asati amatua havasati vaakunyatsonzwisisa kuti nyika inotongwa sei nyika haitongwi nokupikisana kupikisana kuriko panguva yemaelection wopikisa kana uchinge wakundwa pamakwikwi iwayo woziva ka kuti unoramba uri muzimbabwe haurambi uri memba yepati yako
vanga vari mutevedzero wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaenergy mutodi vari parunare muHarare nestudio 7 veruzhinji vari kuda kufamba pazororo rino rekisimusi negoredzva vanonzi havasi kufara nekukwira kwaita mari dzekubhadhara mumabhazi panguva iyo mafuta edzimotokari asiri kuwanikwa hurumende inoti dambudziko rekushayikwa kwemafuta rinogona kutora nguva yakareba kuti rigadziriswe Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi
Vakawanda vataura nestudio 7 vanoti kukwira kwaita mabhazi panguva ino yezororo rekisimusi kuri kuvarwadza zvikuru sezvo mari iri kuvanetsa kuwana vachiti zvinhu munyika zvavo masemafuta agwambira mubhodhoro pasvika studio 7 pamusika unokwirirwa mabhazi anoenda kumaruwa wembare panga paine vanhu vakawanda vanga vachitsvaga chokufambisa kuti vaende kunzvimbo dzakasiyana-siyana mumwe wevanhu vari kuti varwadziwa nekukwira kwaita mabhazi ndiamai Viola Mafa avo vati vanga vachida kuenda nemhuri yavo kumhondoro asi vawana mabhazi akwira zvakapetwa kaviri
mabhazi adhura chero ukada kufamba adhura kadistensi kadikidiki kari kudhabhura katatu apa unenge une vana kuti uende kunodyirawo horidhe ikokonda chikafu hakusi kufambika
hatina kukwanisa kutaura nevesangano rinomirira vemabhazi anotakura veruzhinji sezvo nharembozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa asi mumwe mutyairi webhazi rinoenda kwamutare uyo ati anongoda kudaidzwa nezita rekuti nohoreka ati chaita kuti vakwidze mitengo yemabhazi ndechekuti mafuta edhiziri vari kuawana achidhura pamukoto sezvo mumagaraji mazhinji musina mafuta
dhiziri rachona tiri kuriwana kublack market apa kuti tiritenge tiri kushandisa maus dollar saka totokwidza mutengo kuitira kuti kana takunotenga dhiziri tofanira kutanga tatenga maus dollars nekuti tisi hatingamire kushanda nekuti holiday vanhu varoda kufamba nesuwo toda kutoraramisawo mhuri hapana zvatingazviita
zvichakadai kukwira kunonzi kwaita mabhazi uku kwashorwa zvikuru nesangano rinomirira vafambi repassengers association of zimbabwe mutungamiriri wesangano iri vatafadzwa goliath vati havasi kufara nekurambwa kuri kuitwa mari dzendarama kana kuti macoins nevemabhazi iriyo imwe yemari dzavari kuwana vati kunyange hazvo hurumende yakaisa mabhazi ezupco mumigwagwa yakawanda mabhazi aya mashoma zvikuru pakatariswa uwandu hwevanhu vari kufamba nguva ino yezororo
tiri pahighway tiri kuona kuti mabhazi ekambani yezupco chaiwo chaiwo ari kunzi akaiswa mashoma kuti atakura vanhu sezvo vamwe vari kuvamanyira vachiti anenge ari nani asi mashoma zvikuru tiri kuona kuti paanenge achikwirirwa chaipo chaipo kana richinge rawanikwa bhazi rakadaro vanhu vanorwisana kuti vange vachikwira mubhazi imomo nekuti ringe rava achikwira pahighway saka kana tikokurudzira kuti hurumende dai yakwanisa kusiwo mabhazi akati wandei kuti vanhu vange vachirerukirwa vachienda kunonama neshambaiasiyanasiyana
hatina kukwanisa kutaura nagavhuna webhanga guru munyika vajohn mangunjwa kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kudayira zvakare nharembozha yavo vagoliath vatiwo hurumende inofanira kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemafuta kuitira kuti veruzhinji vasaonesekwe chitsvuku nevemabhazi avo vanonzi vari kuchema-chema nekukwira kuri kuita mafuta edzimotokari nguva nenguva
vanhu vakawanda vari kutadza kufamba nzendo dzavanoda kuenda kunoona hama neshamwari nekuda nekudhura kwaita mari yekukwirisa mabhazi nemakombi izvi zvaomera veruzhinji nekuti mari chaiyo inobatika havana vamwe vari kuchema nekuti havana kuwedzerwa mari dzavanotambira asi zvinhu zviri kungokwira nguva nenguva takatarisa nyaya dzekufamba kuri kuita vanhu munyika yezimbabwe tanga tiri muhighway vanhu havasi kufamba semakore ese vanhu vari kutumira mari kuhama neshamwari dziri kumusha vari kuti havachakwanisi kuenda kumusha nekuti mabhazi adhura
isu se sangano re passenger association Zimbabwe atisi kufara kuti nyaya domestic tourism ichange yakuderera zvakanyanyisa iri kutoderera nekuti vanhu vachakwanisa kufamba vachinoona nzvimbo vanhu venyika yeZimbabwe.
Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune chasi vanoti dambudziko rekushayikwa kwemafuta munyika richaramba rakapfunya chisero munyika sezvo hurumende isina mari yekunze inokwana kuti itenge mafuta anokwanira nyika.
Dambudziko remafuta rinopera kana takuwanawo foreign currency yakawanda, ikonomi yedu ichishanda tichitengesa zvinhu kunze tichiwana foreign currency. Ndiro zvatiri kushanda zuva nezuva kuti tisvike palevhu iyo.
Vanhu vakawanda munyika vakatarisira kufamba nguva ino yezororo rekisimusi negoredzva kuti vanoona hama neshamwari sezvo vazhinji vavo vachange vasiri pamabasa nguva ino yezororo. Asi nekuoma kwaita zvinhu munyika nekudhura kuri kuita mabhazi nemichovha, vazhinji vanoti vanogona kuita zvichoni kunzendo dzavanenge vafamba. Ndakamirira Studio 7 pambare musika muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Magwaro matsva aboridzwa neCenter for Public Integrity anoratidza kuti mushure memaminitsi makumi mapfumbamwe zvichitevera hurukuro parunare pakati pemutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemutungamiri weUkraine, muzinda wePentagon wakabva waudzwa kuti umbomisa rubatsiro rwemari. VaTrump vakapomerwa mhosva zviri pamutemo nedare reparamende reHouse of Representatives svondo rapera nekuda kwezvavakaita panyaya yeUkraine iyi. Munhu mumwe chete aurayiwa vamwe vana vakapambwa muGabon mushure mekunge ngarava ina dzinotakura zvinhu dzarwiswa nemakoronyera kumahombekombe kweLibreville. Vagari vemuguta remasvingo vanoti vari kugara vachityira upenyu hwavo zvichitevera kubuda kwechirwere chiri kufungidzirwa kuti chirwere chemanyoka munzvimbo dzinogara veruzhinji. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vagari vakawanda vanoti vari kubata nechirwere chemudumbu uye vamwe vakaenda kuzvipatara uko kwavakandoudzwa kuti vane chirwere icho, icho chiri kukonzerwa nekushandisa mvura isina kuchena. Vanhu vanopfuura gumi vanonzi vakabata nechirwere chemudumbu mazuva mashoma apfuura vakaenda kunorapwa. Vagari vanoti vari kushayiswa mvura yakachena nekanzuro yemasvingo iyo iri kutiwo izvi zviri kukonzerwa nekuti magetsi ari kudzimwa kunzvimbo inopombwa mvura yekudhamu remutirikwi. Mumwe mugari wemusha weKMP amai Yudha Svanda vanoti vari kuchaya manyoka uye vakamboenda kuchipatara sazvisi kubatsira nekuti vari kurama chansa mvura imweyo nekuti havana kumwe kwavanoiwana.
Musi weSunday ndanzwa kudaro ndakabva ndaenda kuchipatara. Ndasvika kuchipatara ndasingazivi kuti idhairiya, ndaingonzwa kurwadza pazasi pedumbu nemusana. Ndasvika kuya ndobva ndapiwa mapirisi andakamwa. Ndichisvika kuno kumba ndobva ndakatanga kuchaya chaizvo chaizvo. Ndichaya ndichienda kutoileti nguva nenguva, asi mushonga wandaifunga kuti ndiwo unogona kutibatsira asi zvisiri izvo. Asi ndakazoona sokuti nyaya iri kubva pamvura. Nokuti mvura yatiri kumwa, tiri kumwa mvura yemuchibhorani. Chibhorani chacho kunoku kuna masuweji ari kuyerera pose pose. Kana mukafamba makare kudhuze netsikoroko anongori masuweji ari kuyerera. Suweji yatova ne 4 months ichiyerera iri popaya. Ndakaripota nyaya iyi. Asi hapana munhu ari kuya kuzogadzira suwa iyoyo. Ndiudzei kuti mwedzi mina suwa ichiyerera here.
Mumwe mugari wemusha werunyararo West amaili ndiwechara kupa anoti ivo nemhuri yavo yose vakabatwa nemudumbu nenyaya yekushandisa mvura yakasvipa.
Takabatwa nemanyoka pano tikaenda kuclinic. Chinonetsa ndechekuti tiri kuti kana tashayiwa mvura tochera iyo iri kunaya inenge ichidonha pamagata aya emba tochereredza. Kana pastori nazvekuita ndo imwe yatinotozoshandisa kumwa. Ende uye kuzvibhorani kwachona hakusi kumirika, mvura haisi kuwanika. Vamwe vanenge vakudzitengesa mari dzachona hatina. Saka apa takaenda kukliniki tikatadza kubatsirika. Taakungomixa iyo shuga ne salt nemvura kuti timwe kuti pamwe zvingaite nani.
Vakafanwa bara chikaro chemukuru webazi rezveutano mukanzuro yemasvingo vakuda kwashema pamula varamba kutaura nezvechirwere ichi vachiti ibasa rebazi rezveutano munyika kubudisa mashoko akadai. Asi meya weguta remasvingo vakoleni maboke vanoti havasati vatambira mashoko aya kuhofisi yavo.
This outbreak inoannounzwa neminister of health vaasesa mareports avanenge vasungana nawo evanhu vanenge vatreata. But isu maboss edu ekanzo anotestwa randomly achiona kuti mvura yachona yakanaka here kuti imwewo nevagari. So far hatisati taona ripoti yekuti pane bhoho rine mvura yakashata. Asi kuti mvura yematepi dambudziko ratinongova naro ndoriya remagetsi reses. That is the reason why takambofunga zvekurashena mvura chitinowanikwa kumazoni nguva nenguva. Saka tinongotarisira kuti matoks atiri kutana vanhu vezesa achaimprove. Kana achinge aimprove zvinobva zvaaffectawo positive impact panyaya yemvura yatinosupplya muguta redu remasvingo.
Ukuwo mukuru wezveutano mudunhu remasvingo Dr. Amedas Shamu vanoti vagari havafani kuvhunduka nekuti chirwere ichi haisati chaputika kunyange hazvo kune vamwe vanhu vashoma vanogara vachirapwa mushure mekubatwa nemanyoka.
Hakuna, there is nothing. Ndakacheka nemasvingo district hakuna outbreak yediarrhea. It's possible because havanongogara vachiuya.
Asi mumwe mushandi pakiriniki yerunyararo West uyo aramba kudamwa zita rake sezvo asingabvumidzi kutaura nevatori venhau anoti vakarapa vanhu vanopfuura gumi svondo rapfuura chete.
Cases about 10. Pane mapatients ari kuuya ari kucomplaina kuti mudumbu, but mutarisiro watiri kuita vese ri kuona kuti idiarrhea iri kukonzereswa nemvura. Vese mapatients vese vari 10 vari kungotaura masimilar cases ekuti pandakamwa mvura yakati, pandakamwa mvura yakati. Of which tichine vamwe futi maisolated cases evamwe vari kungouya vamwe vasati vatanga kutorapwa, vamwe vatorapwa vanotoenda kumanesi chero kupi kudzimba vari ku same problem.
Izvi zvatsigirwa nasvigaro wekomiti yezveutano mukanzuri yemasvingo Councillor Richard Mosekiwa asi vachiti haisi nyaya yemvura.
Yeah, ndingangoti madiarrhea cases tinawo 1 or 2 asi zvisingakonzerwi nemhaka yekuti paita kushaikwa kwemvura. Asi kuti mamwe mazhinji acho mazhinji atoongorora anenge ari maimported. Asi dambudziko remvura tina ishoma hayo, asi kuti hazvikonzeri kuti pange pane diarrhea kanyanya kuwanda. Asi kuti mvura yatiri kupa vanhu, yatiri kupombera vanhu imvura yakachena, asi kuti inongori shoma chete.
Mukuru wemabasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Dead Parents Alliance kana kuti MURA vaanoziva mugudi vanoti sangano ravo rakatambira mashoko echirwere ichi kubva kuvagari vakawanda avo vakutotyira upenyu hwavo.
Sangano navo kunyanyanya pamagrupu edu achibva kumaresidensi anogara mumawadhi akasiyana siyana, asi tatisati tamuwana any official report kubva kuministry kuti tioti ndizvo here kuti kune makesis akadaro. Asi isu sevatore vanomirira vagari tinongoti kakanso yaikwanisa kugadzirisa nyaya yemvura zvaigona kutibatsira kuti tisaramba tichihwa zvenyaya dzedhaeriya dzakutaurwa. Uye kana pane nyaya yakanyatsodai iripota, tichikumbira kuti veministri vakurumidze kutizivisa kuitira kuti tione kuti tingazvidzivirira sei panzvo dzedhaeriya.
Vamwe vagari vanoti dambudziko remvura rikasagadzirwa nechimbi chimbi, chirwere chemanyoka chinogona kuwedzera, uye zvimwe zvirwere zvakaita setyphoid nekorera zvinogona kuputikawo zvikavhiringa utano hwevanhu vakawanda muguta iri. Kunyange Studio 7 isina kuwana uwandu chaihwo hwevanhu vakabatwa nechirwere muguta remasvingo, vane ruzivo muzvipatara zvemazorodze, zverujeko nemasvingo general hospital vanoti pane vanhu vakati wandei vakarapwa nezvipatara zvavo, uye vamwe vachiri kuuya kuzorapwa mushure mekubatwa nechirwere chemanyoka. Ndakamira Studio 7 masvingo, ndini Gadri Maramba.
Munhau dzemitambo, nguva yekisimusi inguva yezororo, asi ruzhinji vanoda kutora nguva iyi kuita zvakasiyana siyana. Vamwe vanokundikana kunge vachiita izvi. Ngatinzwei kune mutoro wedu enhau Michael Kariati, uyo anotitaurira kuti vezvemitambo vanenge vachiiteiwo panguva yakakosha iyi.
Panguva iyo vamwe vari kushanyira hama neshamwari mushure megore rese vasingaonane, murayiridzi weFC Platinum Lizwe Sweswe nechikwata chake havasi kuwana mukana wakadai sezvo vanenge vari muCairo, Egypt, mumtambo wavo wechitatu wecup champion. Vari pabasa vachishanda vachitarisirawo kuti Kisimisi ichava parombo rakanaka nekukunda mushure mekurohwa mumitambo yese miviri yavatamba makwikwi aya.
Hatina zororo because ne Christmas tete ku Egypt, saka hatina zororo. From here takutonoshanda tichirama tichishanda nesimba.
Mumwe murairidzi wenhabvu Darlington Dodo weCapes United anoti mushure mekutadza kutora mukombe wekasolaga Premier Soccer League, ino ndiyo nguva yekugadzirisa paive pasina kumira zvakanaka.
Mutambo webhora hauperi, tinongoramba tiri imo mubhora tichitogadzirira zvegore rinouya, sezvo mukatarisa nguva yatasara nayo kuti gore racho ripere inguva diki diki, uye nguva yatichatanga kugadzirira zvakare pagore racho riri kuteera inenge iri nguva diki diki. Saka tichangozvipawo kanguva kadikidiki kekuva nemhuri tichipemberera Christmas nenew year, asi ndinoziva kuti inenge isiri nguva hombe hombe.
Asi mukuru wemahofisi eZimbabwe Olympic Committee Muzvari Ana Mguni vanoti vakananga kumusha kwavo kunoona hama neshamwari idzo vasina kuona kwenguva refu.
Tinenge tiri kumusha tichionana semhuri, kuna vamwe vari kubva kure, kuna vamwe vari muno muZimbabwe vasataona kwenguva yakareba, saka tinenge tiri tese.
Mutambi webasketball Nyarai Musambudzi ane urongwa hwakafanana nehwamuzvari Mguni, asi iye anenge akananga kumasvingo.
Tomorospenda nana mwene nana tezvara kumusha, tichienda kumusha musi wa 23-24 kumasvingo.
Murairidzi wechikwata chetriangle Taurai Mangwiro anoti kwaanoshandira kure nekunogara mhuri yake zvekuti panguva ino zvenhabvu zvave kumbomira achipa nguva kumhuri yake. Zviri muurongwa zvekare wemutambi wechikwata chenyika chenetball icho chakaita mukurumbira kuworld cup Eslan Ndlovu, uyo anoti nguva yakawanda yakapera ari mukamba yechikwata chenyika zvekuti iko zvino achange aine hama neshamwari dzake kuBulawayo vachifara pamwe chete. Asi sachigaro weZimbabwe Volleyball Association varingisa imapondera vanoti hapana chinodarika mutambo wevolleyball paKisimisi. Vamapondera vanoti vachange vakaungana nehama neshamwari pamba pavo muHarare vachitamba mutambo uyu mukupemberera kwavo nguva ino.
Hatenge chitamba volleyball ndozvedu chete.
Kune vamwewo vakaita savamapondera kusanganisira mutambi wetsiva Charles Manyuchi, avo vari kuti vari kutora nguva ino kugadzirira zvakasimba mitambo yavo yemwaka unotevera, vatarisira goho rakasimba gore rinouya. Asi vezvemitambo neZimbabwe yese vari kupinda muzororo panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemari, dambudziko riri kuratidza kuti hurumende iri kukundikana kurigadzirisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakangano wachirongwa cheLive Talk na 8pm, apo tiri kutarisa nezvegadziriro yezororo reKisimusi negoredzva. Takanangana nekukwira kwemari dzekuripira pakufamba mumabhazi, mitengo yezvekudya nezvimwe zvakadaro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anovharisa urongwa hwekupemberera kupera kwegore kana mabiko eKisimusi wanga hwakarongwa nemumiriri weHighfield West vaHappymore Chidziva. Mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanokurudzira vana veZimbabwe kuti varambe vakabatana senzira yekukoshesa zuva reNational Unity Day. Veruzhinji vari kuda kufamba pazororo reKisimusi negoredzva vanoti havasi kufara nekukwira kwaita mari dzekubhadhara kumabhazi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anekuoneka ane mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyamina Gibbs Dube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 23 Mbalazi 2019 ngokhipsi Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Umnyaka oka 2019 ubungumnyaka okade ugcwele izinhlungu eziningi zidubekile kakhulu njengamaZimbabweans. Kodwa u-advocate Nelson Chamisa uthi yena umnyaka ozayo oka 2020 silethemba njenge-MDC ukuthi uzaletha inguquko.
Ibandla le-MDC lithi lanxa u-2019 ubungumnyaka onzima kakhulu, uZulu kamelanga alahle ithemba ngelakusasa lakhe.
Ikhisimusi le yikhisimusi nje, ukuthi nje is just a date ekhona vele ekhalendeni.
Abantu abaningi badika basoze bakholise lonyaka ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. UZulu ukhuthazwa ukuthi ananzelele umkhuhlane wengqondo ebantwaneni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDC lithi lanxa u-2019 ubungumnyaka onzima kakhulu, uZulu kamelanga alahle ithemba ngelakusasa lakhe. Ngaphandle kokubhidlika komnotho lokukhwela mahlayana kwentengo ezitolo, abantu abaphose befike kuzigidi ezisitshiyangalombili 7.7 million bahlaselwe yindlala njalo badinga usizo lokudla. Amafutha ezimota lamagetsi lawo ayasilela elizweni. Ngokunjalo iMDC ithi inengi kalisoze libe lenjabulo ngekhisimusi yalonyaka. Ithi njalo ubuzima lobu buveza sobala ukwehluleka kwakhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa leli bandla lithi uZulu kamelanga alahle imbeleko ngokufelwa, ngoba ubuzima bonke lobu buzaphela lingangena embusweni. Sixoxele sikhulumeli seMDC uMnumzana Daniel Mologele.
Bengilayo umongameli u-advocate Nelson Chamisa sihambe savakatshela abantu abagogekileyo, labantu abadala, labantu abazintandane, ebanikeza ama-Christmas hampers. Umlayezo abanike wona uthe kabangalahli ithemba ngoba inguquko isendleleni. Do not lose hope because change is on its way. Nguye umbiko ovela ku-president advocate Nelson Chamisa. MaZimbabweans, umnyaka oka-2019 ubungumnyaka okade ugcwele izinhlungu eziningi zidubekile kakhulu njengamaZimbabweans. Kodwa u-advocate Nelson Chamisa uthi yena umnyaka ozayo oka-2020 silethemba njenge-MDC ukuthi uzaletha inguquko ezaguqula impilo zabantu abaningi. Sikhangelele ukuthini kuzokuba leZimbabwe engcono kulale esilayo kwamanje.
Inkulumo ezizanywa ngubaba uThabo Mbeki, yena owake waba ngumlamulankunzi kudaba lweZimbabwe, kukhona yini ezingaphuma lakho kube yisipho sabantu beZimbabwe somnyaka omutsha oka-2020?
Okwamanje akukabi le guquko sibili kumbe esingathi ama-developments azwayo, kodwa into amaZimbabwe amele bayinanzelele ukuthini, siqede umnyaka wonke lowo njenge-MDC sicela ukuthi kube lolamlankunzi. Bona abezanu baqede umnyaka besithi inkinga enkulu ngomnotho wesizwe ngama-sanctions, kodwa umnyaka uthe uphela kwaba lethemba ukuthini sokuzaba lo mlamulankunzi ozancedisa ukuthi amaZimbabwe ahlale phansi ndawonye, basebenzelane ndawonye. Thina asimnqusanga lapha eZimbabwe upresident Mbeki, kodwa esikwaziyo uthe sinqusela ukuthi sihlangane laye savuma, ngoba thina njenge-MDC siqede umnyaka wonke sisithi ukuthi iZimbabwe iye phambili. Udaba olukhulu asoma-sanctions yikuthi thina njengamaZimbabwe sihlale phansi ndawonye. Ngesilungu kuthiwa yi-all inclusive national dialogue with an international mediator or mutual acceptable. So thina sithi indaba ezinhle for amaZimbabwe ukuthi upresident Mbeki ubuyile uhlakulele insimu esikwazi ukuthi ini sizovuna kwelinye ilanga. Singathi upresident Mbeki lihlolanyama, ulihlolanyama upresident Mbeki ukuthi sokuzaba lenguquko eZimbabwe, ngoba thina njenge-MDC siyajabula ukuthi sokuvunyelana. Even 2 weeks ago iZANU-PF ibhizi khuluma ukuthi asifuni umuntu emzini ukuthi abe ngumlamulankunzi, kodwa namhla nanko uMbeki ukhona. So kolokuthi uMbeki ubuyile, lo president Obasanjo ubuyile, bobabili ngamahlola nyama ukuthini sokulo kutintsha kwengqondo kumbe komqondo usadak la ku-AU ukuthini asondaba yama-sanctions yindaba yani yokuthi amazimbabwe asebenzise ndawonye so sicabangela ukuthi umnyaka ozayo yindaba yabo inkulu ukuthini national all inclusive dialogue yindaba esiyabe siyipusha
umnumzana daniel molokele isikhulumeli sebandla le-MDC sixoxe njalo lelunga le-ZANU-PF umnumzana believe gawule yena othi ngempela impilo ibinzima ebantwini abaningi lonyaka ngenxa yokutshabalala komnotho uthe okudingakalayo yokuthi kube lokukhulumisana phakathi kwabezombusazwe okugoqela abebandla lakhe lele-MDC
sizikhangelele ukuthi phambili ngale kube ngcono kusiya phambili kodwa ngikukhangeleleyo ukuthi hhayi ikhisimusi esiyangena kilo alilihle sibili iyakhanya ukuthi kulokusilela sile okumangalisayo okukhona phakathi kokuphila kwabantu umumo esiyo kathesi ngokuthi sikhulumisane njengamazimbabweni sikhulumisane njengamabandla ezombusazwe akhona phakathi kwelizwe njengoba izimbabwe nje ila mabandla ezombusazwe amaningi ngokunjalo ngokukhulumisana lokhu sikhangelele ukuthi sikhulumisane silungise njengalokho sike sakwenza izolo kulokona kuze kubunjwe uhulumende womanyana kodwa kathesi angitsho ukuthi kumbe kulungiselele ukuthi kubunjwe uhulumende womanyana ngithi ubukhokheli yomele buhlale phansi bukhangele ukuthi kambe abantu ilizwe bengalisangaphi ubukhokheli wobuqakathekile ukuthi bukhangele khonokho xa bethe bahlala phansi bathi gwaqa bakhethe ukuthi bebeke ukungezwane eceleni bakhethe ukuthi bafake abantu phambili ngoba mina ngithi abantu kuqala abantu yibo abaqakathekileyo ngoba kambe shiwo abantu nxa bengapha abantu bengasala bebusa izihlahla yini
umnumzana believe gawule lilunga lebandla le-ZANU-PF ubexoxa lo ntungameli nkomo owestudio 7 ekobulawayo izakhamizi zakobulawa zithi kuyadanisa ukuthi kazisoze zibe lekhefu lekhisimusi elihle lonyaka ngenxa yokudula kokudla uswelakale kwemali lamafutha ezimota lokunye ezimbabwe ubathabele masuku usethulela lolu daba
abantu abaningi bathi kabasoze bethekelele izihlobo labangane lonyaka ngoba sibi kakhulu isimo somnotho elizweni abanye esixoxe labo besesilindoleni samabhasi athwala uzulu erenkini country bus terminus bathe ikhefu lekhisimusi sokuyisikhathi esizifananela lezinye insuku omunye wabalombono lo ngumnumzana Dumile Ncube
ikhisimusi le yikhisimusi nje ukuthi nje is just a date ekhona vele ekhalendeni ayisafani le khisimusi zakudala esasithi kunje so sivala izikolo vele sihle sibe le mood yekhisimusi khathi esivele ubona antu kuyazihambela abantu balala emabhenki there's no mood for Xmas balala emabhenki balala kuma-fuel cues izinto zikhwelile ezitolo ikhisimusi yangikhona ingaphi akula khisimusi if lapha ekhaya lapha esikhona kobulawayo lapha kwentuthu ziyathunqa le ntuthu zangikhona kazisathunqa ngoba fe uhlala ngalamagetsi ikhisimusi yangikhona ingena ngakho
unkosikazi Siphiwe Chuma ongusomabhizimusi uthi kunzima ukuthi bahlangane lezihlobo lonyaka
isiphombo ukuba lilanga nje ilanga elingelaminingi ukuthi abantu begcine bekwanisa ukuhlanganelana le mndeni yabo bekholise ngokuthi kubangelwa ukukhwela kwamaprayisi lekuswelakala kwezinto lokuswelakala imisebenzi njengoba sonke sazi ukuthi i-ikhonomi yethu inzima abantu abasakwanisi ukuthi bahlanganelane lezimuli ezijiyeneyo ukuze bethakazelele ilanga
unkosikazi Melissa Dube othenga ethengisa impahla laye uyakhala ngekhefu lekhisimusi
umumo okhona elizweni usenza ingani singabantu abancitshanayo ngoba sekunzima ukuthi sicuphelane lokhu esilapho nxa sesikhangela ilanga lekhisimusi eselisondele sizwa silokudana kakhulu ngoba akulanto ebambekayo esilayo kumbe esiyitholayo kulokhu esikwenzayo okuncane
abatshayeli bamabhasi labasebenza labo badanile okumangalisayo ngesimo esibi somnotho abathi silulaza ikhefu lekhisimusi umnumzana Onwell Msimanga ongumtshayeli wamabhasi erenkini uthi ibhizimusi iphansi lonyaka
hayi thina njengathi ngapha kwemateksini sineproblem eyi-1 ibhizinis le sinsikuqalile nje udisemba hayi kithi ngathi lo ngoba abantu abanamali bayakhala bathi imali kayikho nathi siyakhala sikhaliswa yiyo le fuel engekhona so hhayi sacela nje ukuthi lathi ingani i-government iyasibhekela into eziningi sibone ukuthi lathi siyakhuphuka ku-transport
Omunye njalo umchayeli umnumzana Mpendulo Mathe uthi bebesenza imali engcono eminyakeni edluleyo.
Iminyaka edluleyo ngalesi sikhathi ngaba simanga lapha eTerminus. Ngabe kumabantu. So kharezantu abantu imoto zimile zingavi. Yafika 10 kona. Ngakhela amalokithi wonke imoto zimile. Kuko utshengise December wakhona awuchiyeni. Inhlanhla ukuthi uthole i-tripele abantu ababhadala imali ezigcweleyo.
Umnumzana Effort Ncube unobhala wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association uthi abantu bayahlupheka kakhulu eZimbabwe.
Ukukhwela kwezinto kuletha usizi phakathi kwesizwe sakithi, phakathi kwelizwe. Akusathengeki lutho, impuphu iyadula, ithukela liyadula, ukudla konke kuyadula, ischool fees iyadula, ukuya esibhedlela kuyadula, i-transport yokuhamba iyadula. Kanti ke sibona i-fuel, amafutha ezimota ekhwela njalo nje, eyiyo abangela ukuthi kukhwele zonke izinto zisiya phezulu. Ngakho ke nxa kungazange kwenziwa icebo lokuthi kuqiniswe amandla emali yeZimbabwe sithi iZimdola, nxa uyiqathanisa le amanye amazwe, akula lapho kuzayiwa khona, zizaya zilokhe zidula izinto, kube le Christmas embi okunye okumangalisa abantu bahlupheke.
Abantu abasuka koBulawayo besiya eNkayi sokumele bakhokhe amakhulu amabili alengxenye amadola eZimbabwe, i-$250. Kade behlawula amachumi ayisithupha amadola ukuya endaweni efanayo. Sokukhutshulwa njalo imali yokugada amabhasi lamakhombi kulabo abasuka koBulawayo besiya eCholocho, eGwanda, eKezi, Maphisa lezinye indawo. Lokhu sokwenze ukuthi abanye abantu babuyele ezindlini zabo ngenxa yokuswela imali. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kusenjalo iningi labantu abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa bathi bakhangelele ukuthi bazabe besebesekhaya ngosuku lweKhisimusi besidla okutshiyeneyo lezihlobo labangani, kungakhathalekile ukuthi kuyaswelakala izinto ezitshiyeneyo ezinjengemali. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg.
Lo ngithemba ngiwani ozibiza isikolo seJwane elifisela ikhisimusi elithukela lobanje sithi impilo ibingalula kubo emazweni lonyaka. Ibisaziwa ngokuthi ngukhisimusi qeda amadola, yaba ngukhisimusi qeda amarandi, kodwa lonyaka abeZimbabwe abasebenza kwele South Africa bathi isiphenduke ukhisimusi mabuya lendlala. Ngenxa yobunzima lobo banenge abangasoke benelise ukuya ekhaya lonyaka lobanje, bakhona abanye abahambayo. Umnumzana Sifiso Khulumani Ngwenya uthi loba kunzima liyakusa elangekhisimusi elesihlobo labangane ekhaya. Unkosikazi Silibaziso Caroline Ncube laye uyahamba eZimbabwe.
Into engiyijabulelayo ngizabe ngihlangene lezihlobo zami zonke kulusuku lokagogwami. Simenzela i-birthday party yakhe ekwanisa iminyaka 835. Uyisibusiso kithi sonke abazukulu bakhe, asijabuleni sonke.
Umnumzana Kodno Sibanda uthi nyakenye isimo simalele kuyekhaya kodwa lonyaka walile.
Yabesekhaya ngijayiva khona ikhisimusi labazali babo.
Umnumzana Aaron Dube uthi ngeke kwenze ukuthi kudlule ukhisimusi engangenanga isibayeni sakhe efela busi athole ugazana.
Zabe ngisidla nje iChristmas nengane zami, sijabula singumdeni kungekho kubi. Ngibona abangani nezihlobo kade ngababona. Ngifisela bonke abantu iChristmas enhle nonyaka omusha.
Kodwa ke umnumzana Farai Goodmore Mudzembwe ngomunye wabathi umoya ubuvuma kodwa isimo somnotho sala.
Kungangcono okuyimadlanyana okuncane engilakho lokhu ngithumela ekhaya basizakale kunokuthi ngiyefika mina ngingelalutho.
Kanti ke esikolo seJohane kudlalate laso lele lithi abokufika sithi usizi ukuthi kweminye imizi kuyodlalwa ikhisimusi yalonyaka kungasangenanga njiva njengenjwayelo ngoba zabulawa kudlame lwezenophobia oluqhamuke lonyaka. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
ULive Talk namhla sixoxa ngekhefu leKhisimusi. Nxa lifuna ukuthi lingene kuhlelo, thumelani umlayezelo kumbe inombolo zenu kuWhatsapp kunombolo 801-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singakayi esigabeni esilandelayo, wothi sikhangele ezeMelika lokunye okutshiyeneyo. Umthethondaba kwele Saudi Arabia uthi kumele kulengiswe abantu abahlanu ababulala intatheli zindaba uJamal Khashoggi eTurkey nyakenye. Abathathu bagwetshelwe ukuhlala entilongweni okwempilo yabo yonke. UKhashoggi wabulawa ngabacatshangelwa ukuthi babethunywe indodana yenkosi yakulelo lizwe eyayizonda indlela ayeloba ngayo kumaphephandaba. Wayejale ukuchothoza uhulumende wakwele Saudi Arabia esithi ubusa ngochuku. Isidumbu sakhe lokhu singatholakali. Elemelika licabangela ukuthi indodana yenkosi yakulelo lizwe uCrown Prince Mohammed bin Salman wayelesandla kulokhu. Amapholisa namhla abegijimisana labantu abatshengisela emgaqweni kwele France abakhonona ngokuguqulwa kwendlela okumele banikwe ngayo ipentsheni. Abantu bathi umthetho lo uzabamotsha kakhulu ngoba kasoze bethole impentsheni zabo ngemfanelo. Ingcwethi kwezempilakahle ezibona ngesimo sengqondo zithi kumele abantu bananzelele ukuthi abantwana balakho ukuba lesifo sengqondo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Ingcwethi lezi zithi kulakho ukumemetheka kokulimala kwengqondo nxa kungananzelelwanga umntwana esesemncane. Zithi banenge abazali abangananzelela ukuthi abantwana babo balomkhuhlane wengqondo kuze kuvele lokhu esekhulile. Enye yezingcwethi lezi uDokotela Chido Rwafa Majwamuse uthi kunenge okwenza ukuthi abantwana babe lesifo lesi. UDokotela Rwafa Majwamuse uthi abantwana balakho ukuveza kancane isimo sabo sengqondo. UNkosazana Thando Gwinji obona ngezokuhanjiswa kwemisebenzi uNational Coordinator enhlanganisweni ye-Activist Zimbabwe ulandisa ngokunye kokungenzeka empilweni yalowo mntwana esengumuntu omdala nxa engasatholanga usizo esesemncane.
I-depression is a real mental illness and ingayekelwa ukunanzelelwa iseselesikhathi umuntu wangkhona athole the appropriate help. Iyakhula izefike kulesona lesi stage sokuthi abantu baze bazibathatha imphefumulo yabo.
Lokhu kufakazwa yintatheli zindaba ezimele yodwa uLeopold Munende othi ulomngane owagcina ezibulala esesindwa ngumthwalo wokuba abazali babefuna asuthise izifiso zabo sikhathi sonke hatshi ezakhe.
Lo safunda sonke college wayeseswele umsebenzi. Eswele umsebenzi imuli ziyachiyana, abanye bayazwisisa ukuthi ilizwe leZimbabwe alila msebenzi. Ezinye imuli ziyasithi awudingi msebenzi, uzihlalele ngoba engxomngane wakhe yabe sesebenza. So lo imuli yakhe yayilokhu imbuza yaqhasa ukumhlupha, yeye awudingi msebenzi, ulamanga awudingi msebenzi, waze wazibulala.
Umnumzana Sifelani Innocent, ingcwethi eyafundela umsebenzi ophathelene lezokusebenza kwengqondo yomuntu njalo elilunga leZimbabwe Psychologist Association uthi kunengi okungaba yizibonelo ukuba umntwana ulesifo sengqondo.
Umntwana njalo uyehluleka ukuhlaliseka nxa sefike esibangeni sokubana uyehlule ukuthi uyeneliseka ukukhuzeka ehlale echume engehluleka ukuchuma ebe ngumntwana lwana ohlala ekhwela amatafula esenza konke okungakhangelelwanga etshaya abanye ekhala ekhahlela. Wonke khonoko ngokuchiyana kwakho silakho njalo zulu ukucabangela ukubana umntwana kaphathekanga engqondweni. Yikuyini njalo okunye okungasikhombisa ukubana umntwana kaphathekanga engqondweni? Yokwehluleka ukubumba ubungani labanye abantwana, lokwehluleka njalo ukuxoxisana lokudlala labanye abentanga yakhe. Khonoko nxa sikubona kusenzakala zulu silakho njalo ukucabangela ukubana umntwana kaphathekanga engqondweni.
Usifelani uthi kunengi okungenza umntwana ahlaselwe imikhuhlane yengqondo okubalisa indlela umama aziphatha ngayo ngesikhathi ezithwele.
Nxa umama ebhema igwayi enatha utshwala ethatha lokunye okuningi okudakayo, khonokhu kulakho ukubangela ukubana umntwana ezalwe eluhlupho lokungaphatheki engqondweni.
Uxwayisa abazali ukuba baphangise ukudinga usizo nxa umntwana engani ulomkhuhlane wengqondo.
Sikhangelelwe ukuthatha umntwana sihambe laye kulabo abafundela umsebenzi wokusebenza labantwana esibadingisilungu ngama-psychologists. Khonokhu kumele sikwenze ngokuphangisa lapho esinanzelela khona ukubana umntwana engabe engaphathekanga engqondweni. Asekeleni ukuthatha isikhathi eside silokhu sibalisa sibhodale lale, kodwa ngesikhathi sikunanzelela khonokho asithatheni umntwana wethu esicabangela ukubana akaphathekanga engqondweni sihambe laye kulabo abafundele ukusebenza labantwana esibathi ngo-psychologist.
Abezempilakahle baveza ukuba lanxa liqonga inani labahlaselwa yimikhuhlane yengqondo eZimbabwe, lokhu akuthathe kunkolo ezikulandulayo ukuba kungehlela umuntu nje. Iningi labantu lithi yimimoya emibi edala umkhuhlane lo. Kusukelwa kangako ukuba bengahlaselwa yimikhuhlane enje. Okwamanje ilizwe lilomuntu oyedwa ogxile kundaba zemikhuhlane yengqondo ehlasela abantwana obizwa ngesilungu ukuthi yi-child psychiatrist. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare.
Ngiyakwazi lonke zulu kandaba ukuthi khona manje isikhathi sekhefu lekhisimusi. Sicela lisithumezele imilayezelo yenu yama-audios lama-videos likhuluma ngekhefu lekhisimusi. Nanku okumele likwenze. Thumezelani ke kuWhatsApp kunombolo ethi 001-202-465-038-0318. Uthani mphinde futhi njalo. Nxa likuthi lingarekhoda ke ama-videos yenu, ilama audios yenu, kumele lisithumezele kuWhatsApp kunombolo ethi 01-202-465-0318. Nanku okunye okwethulwe ngabantu lamhlanje. Kuthi lingakhohlwa phela ukusithumezela kunombolo ethi 01-202-465-0318.
Ekhisimuso muhle, ekhisimuso muhle. Bantu bonke emakhaya linjani nabasegoli? Hayi, siyabonga bantu bakithi, unyaka uphelile. Sengathi nje singabekezelela abantu bakithi sisiphathe kahle sonke. Singazange sibe nako ukuthola ubungozi bantu bakithi. Kungaba yinto enhle kakhulu. Lo myaka umusha siwuqale kahle bantu bakithi. Kungaba yinto enhle kakhulu. Nawe kusasa sifunde ukuhloniphana bantu bakithi. Sifunde ukubekezelelana. Kungaba yinto enhle kakhulu. Lani bosisi labo bhuti lifike ekhaya ncedise lapho ngoba lale sibona isimo sibi izulu aliko. Singafika nje sibaphathise nje konke nje kwasekhaya ngoba eish hayi simo siyasiyalela siyasiphika asivumi. Wazi ngiyafika nje bafowethu nani lapha nomuntu yavuka ekuseni ayebe amasimo ataye impela ukuthi ngawusuka lawo usale bekukhumbula impela bethi hayi insimo namhlanje ibiwe nje nguzibani. Hayi kuhle kakhulu, ngiyathokozisa impela. Lani bodade wethu lapha nalivuke lithila mathwala amakhuba impela lesiyajawuga ntshompo lime impela kakhulu. Silime bantu bakithi ayisekho ngenye indlela. Lezulu lelo mala ngalizobuya la lizothola kodwa sekulinyiwe kuyinto enhle kakhulu leyo bantu bakithi. Ngoba nje isikhathi sakhona sisiyalela sokuthi sihlale ekhaya sivume bantu bakithi. Siyezwa isimo. Asilaplane bantu bakithi asincengeni. Loba kunzima kanjani sisiphila labo ubunzima lo wesibhekane nabo lo. Ah kunzima.
Mina igama ngiqhubekane akwampofu. Hayi indaba yekhisimusi vele le hayi lilanga nje. Ngoba vele kulobu nzima ukuthile kunje nje asihamba ungabona izihlobo. Ngazi ukuthi uhambe uyobona izihlobo uyazibona uthweleni. Bakubona ukuthi kubona kade vele wonilandeni ekhaya. So siyahlupha abadala ekhaya ngoba kulobu nzima. Izolo ngingafika edorobheni vele akuthenyeki lutho vele ungaluhawukela. Gcine sesidlula sisiyadinga ukudla eBotswana. Yikho lapho kuya kungcono khona ukuthi ungabale $200. Uyakwanisa ukuthenga igrosali yonke sibiligwane, but kodwa welcome to impahla zabantwana. Angeze uzikwanise. Siyamangala nje lama school fees nje khanya ayeza sendleleni izililo zodwa.
Laba ngabanye abantu abasithumezele ama-audio zakhe yabo bekhuluma ngekhefu lekhisimusi. Sicela ukuthi lisithumezele ama-audios yenu lapha likhona kanye lama-video ukuze lizibone khonapho-ke kumabonakude njalo lizizwe emsakazweni. Isikhathi phela sekhisimusi khona manje. Ndingakwenza lokhu lisithumezele-ke kuWhatsApp kunombolo ethi 01-202-465-0318. Ngizaphinda njalo kunombolo ethi 01-202-465-0318. Sigqibeke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa njengoba sesilanda ikhefu lekhisimusi. Sileqembu lemabuza Express Band lona elisanda kwethula idlalade lalo elija. uNtukamele Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Babuza Express sengkhona njalo ngiyamhlela uMusi lengoma manje. Lalela uswe.
Leli lidlala tele Mabuza Express Band elakuqala njalo lilesihloko esithi amalungelo. Leli qembu lihlabela liwele South Africa lanxa nje lidabuka kwamaninji ePlumtree. Nangu umkhokheli walo uGivers Mabuza.
Uhlabela mina ngiqale 2016 ilabo bengisahamba neqipho uDiamond Express. Sarekoda 3 albums. Then kushileyo ngesport sengizimele ngesport ngiyaqala but sengizimele ngedwa.
Idlalade leli lengoma eziyisithupha ezigoqela ethi impilo iyantshintsha, mzalwane kanye lale ethi mntanami. Litholakala ngapi idlalade Mabuza?
Abafuna ukuxhumana nami bafuna idlalade ngiyanthola ku 079 720 5760. Yekushing WhatsApp even akuma calls number 1 iyo likuseyo le. Then ku Facebook u Give Us L Mabuza.
Abalandeli ungabachiyela wapi amazwi?
Abalandeli berumba ngithi ingoma isazokhala kakhulu. Uma as long nje ke support hayi incingo sazokhala kakhulu impela.
Baphuma ke enkundleni abafana beMabuza Express Band ngale ethi kulumhlaba.
Bayabulalana abantu madoda ngezinto ezihlukahlukeneyo. Okungaqondakaliyo madoda ukuthi kusukaphi. Kungakho sicela umusa kaSomandla ukuthi uze lapha emhlabeni. Uhawukele incebo zakho. Awu madoda umhlaba waphenduka isodoma lengomola kuzo zonke izindawo. Abantu bayabulalana nje kungabi indaba zalutho yazi.
Mabuza Express singakehlukanike sikhangele inhloko zezinye zezindaba ebezilazo lamhlanje uhlelo lwethu. Ibandla le-MDC lithi abantu bengalahli themba ngenxa yokuhlupheka kweleZimbabwe. Abantu abaningi badika basuze bakholise lonyaka ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. UZulu ukhuthazwa ukuthi ananzelele umkhuhlane wengqondo ebantwaneni. Siligqiba lapha-ke uhlelo lwethu okwamanje olivalelisayo ngoGibbs Dube ngisithi lingayikhatshana ngoba uhlelo lweStudio 7 Live Talk luyalandela khona manje.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.